Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheParirenyatwo Group of Hospitals icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancer Safe awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye variwo vakatanga sangano reCancer Safe Dr. Anna Mary Nyakabau vati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Uyu unoshanda kudzivirira kuti cancer isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka Cancer Safe nemamwe mabazi vachibatsirana neMinistry of Health Parirenyatwa Hospital nevanodawo kubatsira mafamasisti nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachiitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheParirenyatwa Group of Hospitals Dr. Notando Mtizira vati
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei mairirano necancer. Vamwe varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi wayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri uye vativapa mishonga yeTamoxifen, vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Tofunga kuti hurumende yaunzwawo chii polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspreada fast iunzwewo fanike zvinongoitwawo mumwewo madrugs ai in other countries vanhu vabhadhara cancer drugs but isusu tirokubhadhara zvekuti hai zviri kutidhurira paupenyu. Awandise mishina yakawanda kumaregions hazvinetse wani kubhulawayo wani kwamutare wani kugweru vanhu vese vari kufamba kubva bhulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mishina wakafa unozvinzwa sei.
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze vati
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on maoptions ekuripeya iyo yacho uyezve nekuunza mishini mitsva and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yeuyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheParirenyatwa inonzi ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga iyi kwegore rose. Gomarara rezamu rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume, asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.